vachitaura nhasi munhandare yechakari pedyo nekadoma mudunhu rematonaland west vachiwenga vati vanhu vanofanirwa kuvhotera mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa nekuti vane hanya neruzhinji rwevanhu sezviri kuonekwa vachiita zvekuti havasi kugara pasi vachisunza kuti vanhu vawane zvakakwana
airport yeHarare mari yacho yapo
uko kwatinogadzirisa mushonga ave kumaindia vakauya vari kuti taakugadzira caps kuya kwaivo netimu yehands caps united vaigadzira mushonga zvaakugadzirwa saka tese ngatichive vanhu vanoshanda nesimba zvino kana munhu ashanda zvakadaro ii munoita sei handina kunzwa munomutsigira
vachiwenga vati vanhu havafanirwe kuomerwa nekuvhotera vamunangagwa ava vati vanotenda ruzhinji rwevanhu nekuvatsigira kutora masimba kubva kune vaimbove mutungamiri wenyika varobert mugabe
ndichakutenderai mambo saka vanokutendai nezvamakaita musi wa17 november asi chatinokumbirawo kwamuri ipo paya ndaona mumwe akasumuka panapa ndiani kwawandamboona ane skipa yava munangagwa iri kubvisa bhachi zvaakaita uyu mongodai woka zvinganoti izvozvo munongoapa chii enzi zoreva chii pana asingadi kuvavhotera pano pamberi napurezidendi yemasonda kuzva munangagwa
mutevedzeri wemutungamiri wenyika avo vaparura urongwa hwekudyara gorosi papurazi regreen valley estate rava colin gura avo vakarima mahekitea mazana matatu nemakumi mashanu chakari ndiyo nzvimbo ine vanhu vakanyoresa kuvhota vakawanda kudarika dzimwe nzvimbo mudunhu rematonaland west ndakamirira studio 7 kuchakari ndini arthur chigoriwa